vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muWFP vatatenda macheka vanoti vari mubishi kusembaradza urongwa hwekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika munyadzi zvekudya.
Muzvirongwa zvatinoita tinoshanda nemaNGO nemapartners akasiyana-siyana tichizama nepese patinogona napo kuti vese vanoshaya kana kutambura vawana chingava chikafu kana mari atinoti macash transfers kuti vakwanise kubatsiridza kutsvaga zvekudya zvine utano kuti vapewo vangava vemhuri dzavo dzakasiyana-siyana. Tinokurudzira kudya kwakakwana nekwakasiyana-siyana.
Izvi zvinotevera gwaro rechitanhatu reUnited Nations Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vasina chikafu mudunhu reSade kusanganisira Zimbabwe hunosvika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 49.9 miriyoni kubva muna kubvumbiwe gore rino kusvika kurume wa 2023. Gwaro iri rinoburitsawo pachena kuti vana vanosvika mamiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana matanhatu kana kuti 18.6 miriyoni havana muviri yakagwinya nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri. Zvakabuda mugwaro iri zvatsinirwa nemutungamiri werimwe remasangano anorira kodzero dzevadzidzisi munyika reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti P2UZ Dr. Takavafira Joe.
Tine 30% malnutrition muzimbabwe pari zvino, vana vachitadza kuwana chikafu chinokwanisa kuti chivake muviri. Vana vanotambura ava vari kwakasiyana-siyana, vazhinji vari mumaruwa kana mumaruwa areas, asi malnutrition inengewo yabata zvikuru sei mumahigh density maurban areas nokuti vanhu vari kunhonga svosve nomuromo, vabereki vachitadza kuriritira mhuri dzavo nokuti mari yemuzimbabwe mashangurapata, hapana zviripo makumbe enyoka. Saka chirwere ichi chatekeshera sorunyemba ende chazezesa muzimbabwe nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vamacheka vati sangano ravo rinoshanda nemamwe masangano akazvimirira pamwe chete nedzihurumende mukuedza kuwanisa vanhu zvokudya zvinovaka muviri nemari sezvakaitwa nehurumende yejapan kuburikidza nemuzinda wayo muzimbabwe nemusi wechipiri.
Sangano reWorld Food Program rinoshanda zvakanyanya nehurumende nevamwe vemapazi akasiyana-siyana anosanganisira maNGO vari mumabasa ekuvandudza upenyu hwevanhu, varimo nezvekurima yatingati agriculture, zvedzidzo nezveutano, kuti urongwa kana manational policies nemastrategies anobetsera yatinoti nutrition kuvanhu vemuzimbabwe neavo vanoshaya zvikwanisiro vanosanganisira vana vadiki vachangobva zera, madzimai akazvitakura nevanenge vachiyamwisa.
VaEmos Masango avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda wejapan munyika vaudza Studio 7 kuti hurumende yejapan yakapasangano reWFP iro rinoti riri kutarisira kubatsira vanhu zviuru mazana mana mumaruwa nemumadhorobha rubatsiro rwemari.
Hurumende yejapan kuburikidza nemuzinda wayo muzimbabwe yawedzera mupiro wezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica kusangano reWorld Food Program kuti ribatsire kurwisa kwenzara muzimbabwe.
Vanoti rubatsiro urwu ruri kutarisirwa kubatsira vazhinji vari kunhonga svosve nemuromo munyika nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Chipo ichi chinoenderana nenguva nekuti vazhinji munyika vachanetsekana nezvekudyisa pakupera kwemwaka wakaoma nekuda kwekusanaya kwemvura kunotevedzana uye nematambudziko eupfumi asingaperi uye kushomeka kwezvekudya uku kwakonzerwa nemhirizhonga yezviri kuitika kunyika yeUkraine.
Kubva muna 2019 Japan yakapa mari inopfuura 24.6 miriyoni yemadhora ekuamerica kuWFP yechikafu pamwe nekusimudzira magariro evanhu muzimbabwe. Mamwe masangano ari kubatsirawo vana vave ndonda nekuda kwenzara anosanganisira Go Zimbabwe iri kushanda nemakanzuro eHarare neBulawayo kupa vana ava zvekudya zvinovaka muviri. Kunyangazvo zviri kunzi nyika yakatarisana nenzara inotyisa, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe nechikafu chinokwana kusvika gore rinouya. Vachinyora muve panhau reSunday Mail, vamunangagwa vakati Zimbabwe yainge ichitarisira kukohwa chibage chinosvika matani miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 miriyoni tons mwaka uno. Vakati mumatura eZimbabwe magara muine chibage chinosvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 tons, zvichireva kuti nyika inotosara nechibage chinosvika matani zanare zviuru kana kuti 100,000 metric tons. Zimbabwe inoda chibage chinosvika matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million tons pagore. Asi vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 kumasvingo nemamwe matunhu eMatabeleland vanoti vave kuyaura nenzara uye havasi kuona chikafu chiri kutaurwa navamunangagwa. Nyika iri kutengawo chikafu kubva kuMalawi neZambia kuburikidza nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe zvinonzi nenyanzvi muratidzo wekuti munyika hamuna chibage chakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.